manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wechina kubvumbi 18, 2024 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu.
We are modernizing and industrializing the economy.
Ngatirambei takabatana tichienderera mberi nekuvaka nyika yedu tichitondera kuzvipira kwemagamba akatisunungura.
Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere.
Tinofanira kugadziriswa inyaya yekutiite mareserves egold anokwana pete 1 ton haingapeki upfumi hwenyika hwemari yenyika.
Asi vamwe vanoti hapana chokupemberera. America yokurukotsa muri yeZimbabwe pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere asi ichiti yakagadzirira kushanda navo kuti munyika muve neutongo hwechekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti upfumi hwenyika huri kusimukira nenzira inoniswa mvura, naizvozvo veruzhinji vanofanira kubatsirana nehurumende yavo pamatano ese airi kutora mukusimbaradza upfumi uhu. Vataura mashoko aya nhasi pagungano rokupemberera makore 44 ekuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yeUhera kuBuhera mudunhu reManicaland, vamunangagwa vati kunyange zviripo zvinetso zvakamomotera nyika, hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yasimudzira upenyu hwevanhu vemunyika.
We are modernizing and industrializing the economy.
Ngatirambei takabatana tichienderera mberi nekuvaka nyika yedu tichitondera kuzvipira kwemagamba akatisunungura. Hatifaniri kumira kushandira nyika yedu kuitira kuti upenyu hwedu huenderere mberi. Kubva Plumtree kuenda Mutare, Zambezi kusvika Limpopo, ngatirambei takashinga.
Vaenderera mberi vachiti mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yakaparurwa mavhiki maviri adarika ichashandura upenyu hwevanhu.
This is our currency.
Iyi imari yedu. Tose tine musenzekete wekuitambira nekuti ichabatsira kudzikanza upfumi hwenyika. Takaisawo matano achafambidzana nekuparurwa kwemari iyi kuti ruzhinji rurerukirwe pakuishandisa.
Panyaya yenzara yakatarisana nemamiriyoni evanhu vemunyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mutungamiri wenyika vati hakuna munhu achafa nenzara sezvo hurumende yavo iri kutsvaga rubatsiro. Asi vaimbo vemutauriri webato reCCC vaOstalos Siziva vanoti havaoni mari itsva iyi ichizoshanda munyika nekuti vanhu havana chivimbo nayo.
Tinofanira kugadziriswa inyaya yekutiite mareserves egold anokwana kwete 1 ton haingapeki upfumi hwenyika hwemari yenyika. Tinofanira kugadziriswa maMicroeconomic fundamentals. Tinofanira kuva nyika inoproducer. Zimbabwe pare zvino inoimporta zvinhu zvese, tinoimporta matoothpick.
Kunyange nyika yapemberera makore 44 ekuzvitonga kuzere, Zimbabwe ichiri yakatarisana nezvinetswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kushayikwa kwemabasa, kushomeka kwezvikoro uye kutorwa zvakanyanya kwezvinodhaka. Mudzimai wechidiki anogara kunyanga, Muzvare Patience Chamboko, vanoti yakasununguka hayo Zimbabwe asi madzimai achiri kudzvinyirirwa.
Inini pandiri panapa ndinoti ndinoma ndine degree but handina kukwanisa kuwana basa. Ono no apply au kusinda apply basi. Oto ndzanga wanjida, tanga wandi kumurira bhuruga kuti uwane basi. Ndopa unozoona samwana akunoita sesureka bati degree ana rochikora tozvinazvo.
Asi nhengo yeZANU PF vachimiririra Bikita South muparamende vaEnergy Mutodi vanoti pane zvakawanda zvekupemberera zvaitika kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Baba vedu vamunangagwa vanova president vedu vanoti ivo nyika inovakwa nevena vayo ndiyo vision yatinayo kuti tava zvino nesimba rokusimudzira nyika yedu tichivaka tiri suvanhu vatema.
Mhemberero dzanhasi dzaonawo vamwe vakuru vemapato anopikisa vanosanganisira vasenyezo Chavangu, mumiriri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende navaWalshman Ncube vebato reCCC pamwe namuzvinafundo Love More Maduku veNCA vachivepowo vachisangana nevamwe. VaChavangu avo vanozviti ndivo munyori mukuru wechimwe chikwata chebato reCCC uye vari seneta vanoti havanei nevanovashora nekuenda kwavo kumagungano akadai.
Vapengesi ivo ivavo vari kutaura kuti independence haisi yemaZimbabwe, haisi nyika yeZANU. ZANU ndiyo iri kutonga chete, but we will oppose ZANU PF where it's necessary.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti mashoko avamunangagwa ekuti zvinhu zvava kugadzikana munyika haaratidzi chimiro chaicho chezviri kuitika munyika.
Hongu vangadai vamunangagwa vachitaura kuti upfumi hwenyika huri kusumukira, asi izvi hazvisi kusvika kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Zviri kuperera ikoko vachoma shoma, asi ruzhinji rwenyika aiwa tichiri kutambudzika uye rusununguko ruchiri kure kune vazhinji vana veZimbabwe. Naizvozvo zvinoda kutarisa kuti utungamiriri hugadzirise.
Mhemberero dzanhasi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rine chekuita nekubatana uye kupundutsa nyika pakatariswa muono wa 2030 kana kuti ZIMET 44 Unity Peace and Development Towards Vision 2030. Ndiri pachikoro chemurambinda B mubuera mudunhu reManicaland, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakorokotedzawo Zimbabwe nokusvitsa makore makumi mana nemana yawana kuzvitonga kuzere nhasi, vachiti America inoramba yakazvipira kuzvidzana pamwe nekutsigira zvizvarwa zveZimbabwe mukusimudzira utongi hwejekerere pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. America yakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi zvirango ichivapomera mhosva yekuita zveuori nekutonga nedemo, asi hurumende iri kuramba izvi ichiti zvirango zvakatemerwa nyika mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VaBlinken vatiwo ushamwari hweAmerica nevana veZimbabwe hunoramba huripo. Mukuzira nezvemashoko avaBlinken, Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro webato reZANU PF mudunhu reUnited Kingdom vaExavier Zavare.
Zvinoitika muinternational relations mukushama kuti zvakadaro zviitike, vakadaro tinotoshamisika kuti muro iyi.
Vane nyaya dzavanga vachibata-bata imomo, ini ndine mavara maviri andabata pabatwa nyaya yedhemokirasi iyo, nyaya dzeutongi hwejekerere. Munoona sekuti vanga vachizamawo kuti kudini kuZimbabwe?
Handingazivi kuti vanga vachizama havo kutaura kuti kudii, asi chandinoziva kuti varwi vedu verusununguko vakarwisa colonialism kutongwa kweudzvanyiriso kwanga kuite nako kwanga kwaiswa patiri nevarungu, ndo vakatipa demokrasi yatava kutaura nezvayo nhasi. Saka hatidzidziswe hedu demokrasi nevazukuru nevana nanatateguru veavo vanga vakatidzvanyirisa. Demokrasi takatoirwira, pakaita kudeuka kweropa kuti demokrasi ivako muZimbabwe muna 1980. Kupemberera kwatiri kuita nhasi 1980 kupemberera demokrasi yatakarwira isusu sevanhu vatema muZimbabwe.
Panonongedzerwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu apa kuZimbabwe kupabatei papapa?
ma human rights avari kutaura nezvavo zvakare ma human rights atakarwira ndofunga munozviziva kuti muZimbabwe nyangwe vakadzi chaivo vakanga vasina kodzero yekuuya kuHarare vaitoda chitupa chemuchato kuti uyeko kana uine murume areko kuHarare aiuya kuzokuona iye kumusha waisatotenderwa kushanda saka ma human rights avari kutaura nezvavo ma human rights atakarwira isusu ndovatiri kupemberera zuva ranhasi 1980 Zimbabwe ichinzi yaona independence yaona kusununguka takawanawo ma human rights sevanhu vatema ona ukodzero yekuti tichinge zvatinoda tiri munyika medu tichifara nekupembera saka vablinketi zvavari kutaura vari kuedza kuti tidzidzisa zvinhu zvatakatorongera hondo kudhara zvatiri kutoita isusu tiri kuzviita maitiro edu nemanzwisisiro edu anoenderana netsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu.
Sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reUnited Kingdom vaXavier Zavare vanga vari parunhare kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Mashoko aya arikuratidza kuti hurumende yeAmerica inofunga pamusoro pevana veZimbabwe jekere asi mashoko mamwe chete iwayo America iri kuratidza kuti ayo hainei neutungamiri weZimbabwe semamiriro awakaita pari zvino
sei muine muono iwoyo
mukanyatsotonongodza mumashoko avabudisa hapana pavanotaura nezveutungamiri weZimbabwe
asi kapari kunzi Zimbabwe apo hazvibati munhu wese here
vari kungotarisa kuvana veZimbabwe asi havasi kuda kutaura nezveutungamiri huripo
ndine mazwi maviri andabata rokutanga randabata rati democracy chirungu ichi mungapapatsanurewo here zvishoma ipapo
nyaya yeutongi hwejekere redhemokrasi inyaya yagara iri kunetsa munyika yeZimbabwe nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira kusasununguka kwevatungamiri nenhengo dzemapato anopikisa kuti vange vachiita zvematongerwo anyika pasina chinovadzivisa chechipiri sarudzo dzinova mudzi mukuru panyaya yeutongi hwejekerere dzokuramba dzichingonesa panobuda nyaya dzemhirizhonga panobuda nyaya dzekupiridzirana nyaya dzakawanda wanda
rimwezve vararandabata human rights pataurwa nyaya dzekodzero dzevanhu apa dzinobatwa dzichitariswa nemuono upi kuZimbabwe nehurumende yeAmerica
hurumende yeAmerica haione sekuti kodzero dzevanhu dziri kubatwa zvakanaka kuZimbabwe pane nyaya dzakawanda tikada kutora muenzaniso wekusungwa nekunyimwa mukana wokubvisa chibatiso wavajob sikala vakapedza makore anoda kutosvika makore maviri havasiro wega kune vakawanda vane kodzero dzavo dzakatyorwa
nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vange vari parunhare kuPretoria South Africa naEvans Zininga weStudio 7. Vanhu vari pasi pezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.9% vari kunzi vane zvimbuzi pamusha uye vamwe zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 76.2% vari kuwana mvura yakachena munyika. Izvi zvabuda mugwaro rabudiswa neUNICEF Zimbabwe ichishanda neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT. Gwaro iri riri kuratidza zvakare kuti dunhu reMatabeleland North rine vanhu vashoma vane zvimbuzi pamusha vari pasi pezvikamu zvinodarika makumi matatu nechimwe kubva muzana kana kuti 31.3% uye vanowana mvura yokunwa zviri nyore vari pasi pamusoro pezvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 61.4%. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tavoka Nuve weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Tine rino mushungurudza zvikuru asi inyaya tisingakoni kupokana nayo nekuti kana muchitarisa zvirwere zvaramba zvakanamira pa panika yezimbabwe zvakaita setyphoid necholera zvirwere zvinonyanya kuratidza kushomeka kuutsanana zvikuru sei nhau yekushayikwa kwemvura munzvimbo nhau yekushayikwa kwezvimbudzi muaria zvitarisawo zvekare kukatarisina settlement matsva akaiswa muHarare zvakaita sana hope hakuna mvura inofuwa zvakanaka.
Saka vari munzvimbo idzi vari kurarama sei?
Vazhinji vari kuchera matsime munzvimbo idzodzo. Tsime imoro rinenge riri padhuze zvichida mamita maviri netoilet yekuti hapana distance yekuti mvura inogona kufamba ichizvichenesa kusvika yasvika mutsime remvura. Saka vanhu vanenge vachingomwa mvura inenge iri utachiwa.
Sei dambudziko iri richizowanda zvikuru kumaruwa?
Vanhu vazhinji vari mumaruwa havana chavangaita chinovapa chehuviri chokuti vanokwanisawo kana kuchera mabhoholes ari sezvi kana kugadzirawo zvimbudzi zviri sezvi. Tazodzokera kumashure kwekuti vanhu vaakuenda kunozvibatsira mumasango.
Ndeapi matano amungakurudzira kuti ange achiitwa nehurumende kuti dambudziko iri ripedzwe?
Zvese zvinongouya panyaya yemari. Vanhu vanoziva zvinofanira kuti zviitwe asi vanorimitwa nenyaya yeurombo. Saka tichitarisa panyaya dzekuwanikwa kwemvura pari kudiwa maresources ekuti mastate sei akazovakwa after 2000.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Makuhu vange vari parunhare kwaMutare naTapoka Ncube weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira Ethiopia huri kutungamirwa nenyika iyi uye dzimwe dzakaita seBritain, America, United Nations waunganidza mari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $610.1 million. Mari iyi ndeyekubatsira vanhu vakatarisana nenzara yakonzerwa nekurwisana kuri munyika iyi uye kusanaya zvakanaka kwemvura. Apo Zimbabwe iri kucherechedza makore makumi mana nemana kana kuti 44 kubva zvayawana kuzvitonga kuzere, vamwe vari kuchema kuti hapana chokupemberera pazuva iri vachiti munyika hamuna kugadzikana zvingaenderana nemakore ekusununguka kubva kuutongi hwevachena. Asi vanotsigira hurumende iri kutonga yeZANU-PF vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona zvekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza pamwe nevanorwira magariro evanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice akatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nekusvitsa makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kunonzi nevamwe hakuna kuzara.
Nhasi tiri kupemberera independence yedu tiine mufaro zvikuru sei kubudukidza nerunyararo ruri mukati menyika. Tinova chinhu chatinotenda kuti nyika yedu kwemakore makumi mana nemana yararama iri murunyararo. Nyangwe zvapo apo nepapo pakangoito tumakwanza, asi zvikuru tiri kurararama tiri munyika ine runyararo. Zvinoitika zviri kuitika zvazvona, asi ndo zviri kutifadza patiri kupemberera pano.
Regai tizwe kuna vaMbofana. VaMbofana, makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga uye zvataurwa navaMandaza, munoti?
Hongu, hatingarambi kuti kuzvitonga kuzee kwakativhurira mikana yakawandisisa sevanhu vatema veZimbabwe. Zviripo zvakawanda, kwakavakwa zvikoro zvakawandisisa, kwakavakwa zvipatara zvakawandisisa, wakagoiwa minda. Zvinhu zvatinofanira kupemberera izvozvo. Asi hatingarambi kutarisa rimwe divi sekuti vana veZimbabwe vari kusuwa. Vana veZimbabwe tinongovando zvizvibvunza kuti saka kusununguka kwati kuri papi. Hatingati kuzvitonga kuzvere kana uchitambura munyika yababa vako ichipikirwa. Yekuti tiri kuti 49% yagari veZimbabwe vari kutonzi vari kugara muextreme poverty. Zvinorwadza izvozvo. Vari kuenjoya the fruits of independence. Vanhu vashomanene.
Vamandaza, hanzi nevamwe nyaya yeuori neyekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti veruzhinji vasaone kuzvitonga kwamuri kutaura.
Kuzvitonga tofunga hakuna anoramba kuti tiri kuzvitonga uyezve munyika mune rinyararo. Patiri kupemberera nhasi uno tiri kuti isusu it's work in progress. Hongu taane 44 years tichizvitonga. Asi matambudziko tinawo sekutaurwa kwazviri kungoitwa kana naambofana. Hatinofanirwa kuramba isu sevana veZimbabwe takabatana tichishanda tiri pamwe chete kuti tikunde sezvakafanana nenyaya yehuori. Chinonyanya kunetsa ndechekuti panotaurwa nyaya yehuori inoitwa fanike iri kuitika muhurumende chete. Patinofamba tisu vamwe tinokonzeresa huori isu vagari vemunyika. Dai tabatana tati ngatirwisenei nehuori. Tichishanda nehurumende tichireporta makeses anenge aonekwa ehuori kuti huori hupere.
Ratenda vamandaza vambofana. Vamwe vari kuti chiri kukanganisawo kana chiri kudzosera shure nyika kusarongeka kwemapato anopikisa. Munoonawo seimi?
Hongu vakanemiri icho ichokwadi chikuru hatina anopikisa. Hapana nyika chaiyo inonzi inobudirira isina mapato anopikisa akasimba. Basa remapato anopikisa handikungoda kuti vapinde muchigaro chete kuti vapinde panyanga. Vanofanirwa kuti hatinoti machecks and balances. Vekuongorora hurumende kuti iri kushanda zvakanaka here pairi kuresha ivo vopinda nezi rakatosimba kuti makasachenjera rakavakomana isi tinokubvisai topinda hedu isusu. Saka makaona akasvika pekuti tine mapato aya taona makore apfuura ekuti vari kurwisana vari kudhonzerana zvigaro vari kuzvisinganzwisisiki nzwisisiki vanotinetsei. Vanoda opposition yekuti ngavarongeke. Vanoda opposition yekuti ngavaitire zvinhu vachiitira mwoyo wavo muchokwadi kuti vari kuitira zvinhu izvi Zimbabwe. Saka ipapo zvechokwadi ndinoona kuti vanopikisa ipapo vari kurasika.
Vamandaza, hanzi ZANU PF iri kuita zvose zvainogona kuparadza opposition muZimbabwe zviri kudzosera shure utongo hwejekerere. Munoti
ayo tagara tichingoti manyepo. Vanozvitadzira kuita zvavari kufanirwa kunge vachiita. Ndo imwe nyaya yakaita kuti varwi vaende kuhondo kuti munge muine multi-party democracy munyika medu. Asi bato rezanu PF handiro ringaronge maopposition. Kana achirwisana vachiparadzana ngavaregere kunongedza kusiriko. Asi kana zvichiitika aiwa isu sebatoka hatingado opposition yekuti inonge ichitionesa ndoto tinenge tichitopembera tichipara.
Vambofana, zvamungakurudzira kana kuti zviri kutarisirwa navana veZimbabwe?
Vana veZimbabwe chikuru kuru vari kuda kugara zvakanaka. Upfumi hwenyika ngahusumuke. Titsambe tiri kuhumende.
Avo vange vari vanorwira magariro evanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice vari parunhare kukwekwe. Manzwa avo zvakare kubva kuna vaKenneth Mandaza vanove nhengo yeZANU PF vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yatangazve nhasi mushure mekumbotura befu nezuro pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Moses Rumano vanove mudzidzi mutevedzeri mukuru wezvedzidzo mune rimwe bazi kana kuti Assistant Dean of the Liberal Arts pa North Central State College kuOhio.
Yanyaya Trump inochikisa zvirikungoitika zvacho zvinorangidza kuti hawana kumira zvakanaka munguva iri pfupi iri kutera nekuti pane sarudzo ichazoitwa chimiro chavo chinenge chisina kuita zvakanaka.
Sezvo vaTrump vari umwe wevari kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika, pane zvamunoona here zvekupindira kwehurumende kana kuti Justice Department munyaya yavaTrump?
Hadisi kuona kunge Justice Department kana kuti hurumende yemuAmerica iri kupindira pane nyaya yavaTrump nekuti ivo vaTrump vane mhosva dzavo dzavakaita. Chakanakirawo nyika yeAmerica ndechekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo, munhu wese ari pasi pemutemo munyika yeAmerica. Saka ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka zvekuti kuitawo kwaTrump kumwe kwacho kunongotyisa zvaanoita kuti murume uyu anga achifungei uye anozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika here nemaitiro avanoita.
Tichitarisawo kuzikanwa kwavaTrump kwete mune zvemabhizimisi chete asi kutivo vakanga vachimbove mutungamiri wenyika, munhu anozikanwa. Saka kana takatarisa pana vanhu vanobatsira jaji kunzwa nyaya yavaTrump kana kuti majurors, munoona sekuti kuchawanikwa majurors vasina kwavakarerekera here kana totaura pamusoro pavaTrump?
Ndinofunga zvinonetsa kuzoona wasina divi rawakarerekera pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump. Nekuti waTrump chawakakwanisa kuita panguva yavo yeutungamiriri ndewekushandisa rusaru rwaganda uye kutaura zvaisakwanisa kutaurwa nevamwe vatungamiriri wenyika munyika yeAmerica. Saka zvinokwanisa kuti kune vanhu vanenge vachivatsigira, vanenge vachitaura vakarerekera kune zvinodiwa navaTrump pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump. Nekuti nyaya yaisataurikaba pachena muAmerica, nyaya yerusarura ganda, nyaya yeganda uye nyaya yekusarura vamwe vanhu kuti vanobva vakavharirwa nyika iyi. Saka ndinoona kunge pachasarudzwa vanhu vanenge varipo, kuna vamwe vanenge vachirerekera kudivira waTrump uye vachida kuti waTrump hawana mhosva nekuti vanenge vachitaura zvinofarirwa navaTrump zviri zverusarura ganda kana rusarura rudzi.
Muzvinafundo Moses Rumano, vanova mutevedzeri mukuru wezvedzidzo murimwe bazi kana kuti Assistant Dean of Liberal Arts paNorth Central State College, vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muzimbabwe hamuna independence hamuna. Ukataura unosungwa kuti hazvinhu zvese unongosungwa. Independence haisi kutombooneka kana mbichana nokutambudzika kuti hazvinhu zvose. Independence kuno nhanotonga nyika, kwete kuti munhu zvako. Shiri ndiyo independence muno muZimbabwe, nemhuka ndidzo dzinofamba dzakasununguka.
Vese ava vanongotaura zvavanotaura ka, hapana zvavari kuita, varingotambisa nguva yavo. President vachatozotonga vamunangagwa kusvika 5 years dzakwana. Vachanyarara zvavo, vasati vamboti vangazoti yezigi radai hera dai. Ndiyo mari ichatoshanda. Mari isati yamboshanda motanga kukomplena, seke ishande muone tichaita sei.
Nyaya yemagwaridha eMozambiki yatirwadza, yatibata. Vari kutora zvikochikari zvedu, mari dzedu, vechiponda vanhu. Saka kuno kahakwa takaipa kaberekera ingwe. Tibatsire ivo vacho vanoti tiri vehurumende. Havazvionere zvichiitika zviri izvi. Tiri kushungurudzwa. Takazoendai Serike Rodhi, modzoka meiri maminda yenyu, ndo zvatiri kuita. Asi taakutorerwa makochikari ngemagwaridha ekuMozambiki. Oti Mozambiki hatizivi kuti zviri kufamba sei munyika yechibarirwe. Ndini chimuti chakaoma kahakwata.
Nyika yedu haina kwainoenda kana tichine vanhu vane moyo yakaoma sevese anopiemu. Vakabvisa vanhu patokwe mukosi demu vachivaisa kuzungwizi. Hakusina zvikoro zvavakavaka kubva gore ra2013. Vanhu vari kudzidza vagere pasi muzvikoro zvematende kana zvikoro zvamatanda. Vadzidzisi havana pekugara, vari kugara muzvimaone room vabva vanhu vane mhuri. Saka zvinoda kuti zvigadzirwe izvozvo kuti tigone kutana utongo hwetikerewa munotaura vese vezanupiefu. Zvinofanira kunge munhu mumwe neumwe achiwana kodzero dzake. Munodzvanyirira zvakanyanya. Uyai muvake zvikoro kuno kwedu kuChimbizi kwamakatibvisa, kunana TV nekunana Unicose, kuti kuda kuti tive nezvikoro zvakanaka, vanhu vedu vadzidze zvakanaka. Hakuna kana mudzidzisi angaita shungu nekudzidzisa achigara muchimba chematanda.
Tinonzwa zvichinzi vatungamiri vanosarudzwa naMwari, asi venyika ino handifungi kuti vakasarudzwa naMwari. Vanobva Department raLucifer nekuti havana rudo nevanhu, havana tsitsi nevanhu. Iyo zaka nyara arwa hakuna kana chikafu asitai nyeperwa. Mwezi uno wapera kuti tine chikafu tinopedza makore mashanu. Zviri papiko, tirikumboti chiko. Ini ndinofunga ZANU PF vanoona nekodzero dzavanhu ngaimboendeswa kumatare. Tione kuti vano ndivo vanhu vano
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM, nasi tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 18 Mabasa 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
This is our challenge. We all have a duty and penance to support this bold and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Udube lezambuzi iyinkinga enkulu kakhulu endaweni ngoba abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lecholera. Idale le-Senate lakwelemelika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba sasekhaya u-Homeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kwezekulimizamo. Loba kunjalo banengi abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Umnangagwa wazise ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our challenge. We all have a duty and penance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayithembile imali, iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Umnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakwele Zimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane nenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ukusenjalo umnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe oza kufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amaziro kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono omuyalungiswa oqala.
Omela isigaba sebulawayo North eDirect Parliament unkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi wakhona la yona le imali isebenze la ngendlela yayisebenzela abantu ngayo endlini.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le Citizens Coalition for Change uSikhwica Mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu uSikhwica Mfundo Love Momaduku okubandla le National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo uChabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse
ngeyabantu bezimbabwe
banengi abangathakazeleli uzibuse umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi kuyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayikhi bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumeni.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44 Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo ombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisi, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ukuthi abaholi beAmerica bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imbiko abahlala beyethula bakumangalisi kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphilula phana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi democracy lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi uMnangagwa ufundiswe ngomgabe ngumntakamgabe la uthe nje ekhipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje eziwa ngumnangagwa ngawukhangelisisa okuningi kwakhona ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle uzimisa ngapha kudemokrasi uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa ngomgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu abantu bayamthanda
Iyo na iZimbabwe ungathi imi ngaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sileminyaka yonke le iseyathola uzibuse.
Kwenzakala kathi seZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44 ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Hayi kunzima ebantwini, angikhola lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaya? Basuswayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo. Hhayi kabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokho behlupheka. Abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapha bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshaywe ngabantu babulawe ngabantu babuyele ekhaya futhi bayidibana lodubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi ukuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elilezambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwa lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba semathebeleleni North yiso esilabantu abalutshwane abalezambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolulakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lokhansila kwa-Ward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi ezikhangelele ukuthi uma kungasingathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi kungabe kusize kakhulu. Abantu impela hamba nzima impela, thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama. Abantu bazama impela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani, but besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho. Siyakhangela kathi sabantu abaningi abasebenzi, siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali eningi, kathi siyabe sikhangela ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lo nyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga, lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu, njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga, amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhanda ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandle kwamadamu lawo. Sila madamu amaningi sibili, ungangokuthi uma bengayenza njalo sendaweni ezinye, hhayi ukuthi uma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu uma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe, sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende la engangenelela ukuthi ancedise abantu, because inkomo zethu ungakhangela kathe inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana, ngibona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila ka Ward 7 eBronaberg. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseBronaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe, kodwa bakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalilamali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziyele udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula ingxoxo.
Uzibuse Gibbs, uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuli kanganani okwakathesi lapho esikhona, ngoba iminyaka iyatshiyana Gibbs. Kukhona umnyaka wendlala, ukhona umnyaka wesivuno esihle. Ngabe uzibuse nguzibuse, ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka-1980 18 April, lapho elathola khona uzibuse, lapho elasuka khona umbuso okwaba lo mbuso wabensundu, umbuso wabaningi wabakhona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse. Abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana, but okuliqiniso ukuthi ilizwe lakhululeka, ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo, ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owusincindezele.
Baba Ncube uyakhuluma uGawule lapho uthi hayi umbuso ukhona, uzibuse ukhona sebi wena uthini?
Uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho, ulokudla kwakho, ulomnotho wakho, ulemali yakho, ulomhlaba wakho. Abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele i-school fees. Uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho, noma kulento oyisolayo uyisole ukhululekile. Kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni, loba kusasa besithi bayagida, bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho. Uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi bandla ngokuthi lilizwe likhululekile. Ngiyamuzwa ubaba uGawule ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini, ukuthi uzibuse ngozibuse kuphela. Uzibuse kayisuke uzibuse kuphela, yikuthi liphila njani elizwe, izinto ezilapho ngezeno, umhlaba elikuwo ngokabani, nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya, indawo yakho yini, kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe hlala namhlanje ngesibuni esisodwa kusasa ngiyakususa. So ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe, silokhu esifile silozane sokuthi sibe lozibuze. Yikho indlela yindlela ekhona le. Yebo.
Ye baba Gawule uyazizwela lapha ke akumphendule uNcube.
Ilizwe lethu lakhululeka. Ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi, umhlabathi lo sesikhululekile, umhlabathi siwutholile. Abantu kade endaweni wakuhleli khona umuntu oyedwa engathi 100 or 200 and something. Kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa, amaplaza nalawo ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha, okulamakhiwo amathathu amane, kade kugcwele abantu khona. Ngalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo. Ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi, thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka. Ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe, yikho sikwenzayo. Ukubona kade siya abantu amakorokoza bayazijebhela abantu igolide ngapho, bayenzani yonke into. Abantu kathesi imfundo isiyedlaliwe, ayafika lezigabeni zonke ezezelizwe, ilizwe lisezandleni zabanikazi balo. Kodwa singakhangela sithi kathesi izinto zingani zilukhuni, hayi isikhathi sakhona, kodwa ilizwe lakhululeka.
Ncube yamuzwa uGawule lapha sivele ukuthi ilizwe lakhululeka, ilizwe likhulu, umhlabathi swathathwa, abantu sebegebha igolide. ngutaputhi
babudube ilizwe alikhululeka mbukuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba. I-title deed ikubani? Umbuzo wokuqala. Angithi title deed likusmith wasala, umuntu omfakileyo ungasithatha nje usigole uthi usifake eplazini, ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe kwenzi wichi sibe sesi sekta siti kona hai ubaba umbu mama usesilu msele itaiki diti kaiko emuntu kuluma ngezi njiwayo zwale uzezi kechwa balao hini avanti itaiki diti aula ufiga you are at the mercy of the person ole power oya renje ngoka uli ugutu ya figati age likumtunduruga lapa bafati ausozu tisata somtunduruga ngezi kongoba kulomto kumemeze wati kana izi umtunduruga busu mfotela fati akuncedi unxa kube kufuneka babugawule bekufuneka sivume ukuthi independence i-political independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze i-development out of this one ngoba i-economic independence kasilayo
sesikwehlukanise ukuthi umgari wayeshuke wakhwela intaba wahamba le-Bottom City wathulubela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha akulula kusakhiwa izinto ezawonakala ngesikhathi sombuso kamgabe umgabe wahlala kakhulu embusweni akusoze kuphinde kwenzakale khonokho kade sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso ilizwe lelingelethu leli selizakhululeka ngo-1980
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Wezi patelane le Melika idale le Senate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi ntambo wezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment amalunga ebandla lama-Republicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele wele Melika lele Mexico udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale le-Senate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesetheswa amacala amabili elokuqala lingelolokwephula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi ntambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazwe lweMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthagetha as i-weakest link abantu laba ungazukhangele futhi angithi ibizo lakhe Mayorkas ngakhona ngale owama Hispanic so basebenzisa i-anti Latino anti Hispanic sentiment and yena laye he represents that bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead la enxa so isiba Mayorkas vele behle be-impeach ngoba vele ngama-Hispanic khumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele iyo esifuna ukuyisebenzisa ku-election so uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama-point i-senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they are still mature they read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi we're not going to be working this way uminister lifuna ukuthi avotwe for carrying out the law
ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bokuthi ukuthi kawenelisi
iborder leyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala uMayorkas wenza khonokho akuvunyelwa ngumthetho e-Texas ngale futhi bayamresista angithi ugovernor we-Texas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so yena uyathatha i-Texas Republican Guard behambe beyeresista labana angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access so bayaphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze akulalutho olubi alwenzayo US immigration policy, federal policy, kulemthetho and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe eMelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu lina balaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 elinjani khona ngapho bonke estudio nathi siyaphila lapha ngise-Johannesburg la ekhambo yebobi bengicela mbe kuyenzeka libe lithumezela inews ngiyazithanda kanjani inews zenze-Studio 7 ngiyabonga bakithi
Studio 7 sanibonani sithanda ukuphendula othuma laba abaqala hlala beqamba amangini independence is for ZANU people thina abantwana bakamthakazi asila independence. If we say independence nga nanti siya enjoy jenga banyi nga si lakashi. Emi kotini etu na se zipende la zetu na se dawen zetu zonki. Kutu elo baani gulezo ndao. Ma utwa independence. Safake li poison all over. Wena chuma zama mpela ukukuluma ikiniso. Utu wena watengwa izanu. Kwa uteng selumo ya wako kuzanu. Na awe wena unga sazo wakiyo lama lak. Joseph Kaule wakona loyi. Awe nuzame jukulumu ikiniso.
Stabingile la siyabonga emsakazweni. Inkinga esibhekane la kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi okuswelakala kokudla elizweni isomiso konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe abhekane lakho lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi behlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababekiwo yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izanu into okuthiwa izanu PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe amaZimbabwe asesekatshana lokuthola ukuphumelela lokuthula izanu yiyo esikrethele yonke le inkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezanu PF babusa ngochuku and abangontando kayiphiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso kumbe ngabantu bezanu bavuma ukuthi bethiyelane umbuso ukuthi njengamanje just sile 40 years kubusa izanu ngabe sekwabusa amapresident ezanu ebhangu 6 ngabe kungcono wakho lokho kubusa umuntu oyedwa owezanu othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa lalo ongenayo layifane lana lokade ethi uyamkhipha so izanu PF is the big problem in Zimbabwe.
I'm a voice you takazeli uzibuse mama ngqaba ezikhumbuzo ebhalakwe lokho kusesela abantu abawadiliza mama abantu abalama 70 years belokhu bengaholile uthwe eZimbabwe njengamazongomakhelwane e-South Africa leBotswana baholi kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence kulokhu kungakakutholiswa kungakalungiswa indaba ye-Bob Brown asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthakazi hayi sidlala ngengqondo zabantu
yes Studio 7 mina anke limbuzele uMalakhi Nkomo lo lo believe kawo lokuthi kiso sonke lesi sikhathi izanu ibusa bebusa lezanu PF yakhe yikuphi kunini la okuyakhe kuPaulo khona neziphi ukuphi la okuyakhe kuPaulo khona ngoJoshua Nkomo ngaphandle ukuthi nje wherever laba Paulo khona la kuinternet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azavela ngoba kuinternet ave avela amaqiniso abakazi bekhulume ngezipha bahleli bekhuluma ukuthi iZimbabwe yalelwa izanda yalelwa umgaba yalwelwa yiZANU PF bayake becabange yini ukuthi kulamabutho asalegangeni yini abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukuselebrate i-independence mhla ka-18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asalegangeni belwela lelo lizwe lelo
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engama 44 eZimbabwe lathola uzibuse Sikhangela ukuthi inguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse. Abafisa ukwengena kuhlelo lingasithumela imlayezo kunombolo ezithi +12024650318. Singeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.